Spuddy Production.
Zviona kuhope sihandina vushindi hwekutaura Tenenge nichikunjora muvhangeri rangu Asi moyo unondorova pese pando kusangana Handina kana shoko asi ndine nyaya Moyo unondudza kuti iwe ndiwe waya Pandinokuona ndinonyemwerera Asi ndinotya kuti ndingaparadza shamwari wedu Dine mashoko sihakuti Ndakazviudza kuti rimwe zuva chanda chichanyungudika Handingada kukuudza zvisati zvaitika Ndingakuudza sei kuti uri musoro wemusoro wangu
Spuddy Production
Ndinenge ndanyore zita rako Pamadziro pfungwa dzangu Ndinozviona kuhope asi handina ushingi hwekutaura Ndinenge ndichikunyora muvhangeri rangu Asi moyo unondorova pese pandokusangana Wakaita seni ndave kunyepa here Zvinonyumisa asi ndizive kunonzwa sei Unondisekerera moyo wangu wodurura Chingo chakuti ndikavhura murongo zvinopera zvisina kutanga Ndinonyora zita rako pawindo yemba Ndinonamira pawhatsapp asi handisi kukunyora ndine zvandinoda kutaura Asi ndikusara ndichitaura nemimhanzi chete Dai ndanga ndine mwoyo wakashinga Dai zita rako raive mumashoko angu Asi zviri kungogara mumwoyo wangu Ndakanyora zita rako mumwoyo wangu singachinji Dzinotanga ndewe dzoperera ndewe Tinenge ndiri kuchema nerudo rusingatauri Asi ndichiri kuchakukudza kuti ndinokuda
Sita rako.